manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu chivabvu 15/2019 Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi gurukota rezvemari vamutuli ncube vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruvimbo navo varimi vofodya vochema-chema zvikuru nemutengo wefodya wavari kupiwa hurumende yotanga kubhadhara svondo rinouya varimi vachena mari yemapurazi avakabvutirwa nehurumende yava Robert Mugabe iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Dzimwe nhengo dzeparamende nhasi dzaudza gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube kuti veruzhinji havachina chivimbo navo kuti vangakwanisei kugadzirisa nyaya dzerupfumi sezvo zvose zvavakaita kubva pavakagadzwa segurukota rezvemari zviri kuomera veruzhinji mukurarama kwavo Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
Nengo inomirira Norton yakazvimirira vatemba muliswa vaudza vancuve kuti hurumende yakatanga ichiti bond note raive neuremu hwakafanana nedhora rekuAmerica asi ikazozvishandura izvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo vatiwo pari zvino vemabhizimisi vari kutara mitengo inoenderana nemutengo wemari pamukoto izvo zvinoita kuti mitengo iyi ive pamusoro zvakanyanya vamuliswa vati kuita kwakadai ndiko kwaita kuti vanhu vasavimbe navo pamukoto nehurumende.
No longer trust in the Ministry of Finance, neither the government.
Hapana achaivimba nemi kana nehurumende. Makambouza vanhu kuti mabondi akafanana nema US dollars, asi mukazvichinja kuti mubire vanhu mari dzavo.
Asi vancuve vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuvimba navo nehurumende sezvo vari kuvandudza mashandiro emabhanga nekushandiswa kwemari munyika kuti zvinhu zvinakire veruzhinji vati pane matanho akawanda avari kutora achaita kuti zvinhu zvinake munyika muumiriri wekwekwe central vamasango matamba nadzo vaudzawo vancuve kuti nyaya yekusiyanisa uremu hwemabond nedhora rekuAmerica yaomesera vanhu vakawanda munyika
vakachinja vachienda kuRTGS fio yakabva yachinjawo ende vakaibhenya ne 2.5 vachitanga iko zvino kutaurwa ndiri kuita nhasi uno iri pa 3.5 mumabanks kana uchida kuchinja mari yako US into RTGS saka asi masarare ari ipapo namanje ende zvifuti zvakare Mr. Speakers yakachinja zvakare ichienderana nekuchinja kwavakaita kubhenya kwavakaita ivo pachau minister
vati zvakakosha kuti hurumende ione zvaingaite kuti mari dzevashandi vayo nevemakambani akazvimirira dzawedzerwa kuitira kuti dzienderane nekudhura kwavekuita zvinhu asi vancuve vati hurumende yakatogadzirisa mihoro yevashandi vayo ndosaka iri kuvapa mari dzekubatsirikana vativo vanoziva kuti vashandi mumakambani akazvimirira vari kuwedzerwa mari dzavo dzavanotambira asi vamatamba nadzo vati mari yakawedzerwa vashandi haina zvainobatsira nekuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya
zviri pachena zvakaitwa nehurumende hazvina kumbovanda Mr. Speakers zviri pachena kuti vakati ivo RTGS haienderane neUS zviri pachena kuraidza kuti munhu angachiora neUS 250 anofanira kumutwa times 2 salary yake ne $250 $250 percent handika haikuna tinanga titorese zvonzi isi ndiri bedu zvangu asi ndinoona kuti apa vari kuninyika
asi vamwe vati havasi kuzowedzera mioro yevashandi kuti ienderane neuremu hwemari kuAmerica vachiti kunyange hazvo mitengo iri kuita chamuramba mhuru mitengo yezvimwe zvinhu yave kudzikira nekuti zvave kutengwa nevanhu vashoma vati zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kutenga mari yekunze pamukoto asiwo vachifanira kutenga mari iyi mumabhanga vati pari zvino mabhanga ane mari yekunze mamiriyoni mazana masere emadhora ekuAmerica uye iyi ndiyo mari inofanira kushandiswa nemaindastri nemakambani pataenda pamhepo vanwe vange vari kutarisirwa kutura kuparamende mamiriro akaita upfumi munyika mone monyaya mumiriri wechipinge East vaMatthew Mulambo vati havasi kufara kuti vanhu vakagariswa patsva nehurumende kuma 2000 vari kudzingwa munzvimbo idzi zvisina chikonzero vati izvi zviri kuitika munzvimbo dzakawanda munyika
tivatiudze mutemo wehurumende kana policy yehurumende maererano nevanhu vakagariswa patsva muna 2000 asi vaakuduswa vachipuwa ma 7 days zvikuru kuchipinge kushangani Gokwe nedzimwe nzvimbo vakagara muna 2000 vari kuduswa vachipuwa ma 7 days kavati pepolisi yavo yeministry. Thank you.
Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro vati vanhu vari kudzingwa ndevaya vagere munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro emombe kana matoro.
Tine vanhu vakanozvigarisa munzvimbo dzisingafanhi kunge dzichigarisa uye vasina magwaro ekugara munzvimbo idzodzo. Mr. Speaker, se ino yanguva yekuti ti increase production and productivity hazvigone kuitika kana vanhu vakagara munzvimbo idzodzo dzandataura. We want to bring sanity, Mr. Speaker, to the agricultural sector.
Pane mhuri dzakawanda dzakadzingwa mumapurazi adzakapiwa nehurumende makore akawanda apfuura kuChemagora kuMidlands nekumashonaland west uye vakarwira hondo yerusununguko vari kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa anodzivirira mirizhonga adaidzwa nhasi apo varimi vefodya muchinoi vanga vopenga vachipopota vachiti havasi kufara nemari yavari kupiwa pakirogiramu rega rega refodya yavari kutengesa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekumbomisa kutengeswa kwefodya nhasi vachipengera vanotenga fodya yavo vekambani Sub-Sahara Tobacco, varimi ava vanoti mari yavari kupiwa inoita masenzi makumi maviri pakirogiramu ishoma zvikuru. Mumwe murimi varimi Jotenda Upenyu vati fodya yavo iri kutengeswa nemitengo yakasiyana. Vatenda Upenyu vatiri mudambudziko nderekuti vave nemazuva akawanda mari yavo vasati vaiwana.
Tina mazuva namazuva tikiripa
izvi zvinotsigirwa navaCleopas Nyengerai avo vati vari kutenga fodya yavo vari kuvaitira utsinye sezvo vachibhadhara mari yakawanda vasati vatengesa fodya yavo. Vanyengerai vati kutakura bhera rimwe chete vanobhadhara madhora makumi mana nemadhora mashanu uye kuti bhero rimwe chete riyerwe vanobhadhara madhora makumi maviri nemadhora mashanu.
Rajasika uku munhu charge one scale $25
scale.
My bank charges patuno sara isu tsuku sara tiri kutodzokera kumba tinofixa kuti munhu kana kuti vari kumba uko ndivari kutumira mari tauya kuno kuti ne account 18 days.
Mumwe murina satawa na mari yake vatatenda manjoro vati vari kunyeperwa zvichinzi masaisai haasi kushanda kubvira svondo rapera vachiti havasisina mari yekuti vararame.
Yuma account haichapinda imwe yaingonzi system from Tuesday kati ndarwana chitatu papapo hapana kana mari iri kupinda mukati imwe system iri down system iri down system iri down. Saturday vakati toshanda nesaturday da kubatsira kuti system iyo isvika mari dzenyu dzapinda hapana chati chapinda.
VaRaymond Chirimuta vatiwo rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi ndere kuti fodya yavo iri kutengeswa mangwanani ngwanani ivo vasipo. Mukuru wekambani Sub-Sahara Tobacco muchinoyi vamunyaradzi chirume varamba kutaura nevatori venhavo vachiti havabvumirwe. Mukuru weMedbank muchinoyi vachioniswa mangeya vati masaisai ndiwo ari kukonzera kuti mari isapinde mumabhanga evarimi. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndine Ata Achikuriwa.
Mune imwewo nyaya, mukuru wecommercial farmers union vaBen Gilpin vanoti vari kutarisira kuti kutanga vhiki rinouya kana kuti kupera kwemwedzi varimi vachena mazana masere nemakumi matanhatu vanenge votanga kupiwa mari dzekubatsirikana semuripo pamapurazi vakatorerwa nehurumende ichigarisa vatema patsva muna 2000. Hurumende yakaisa mubhajeti mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu nematatu kana kuti 53 million RTGS dollars yekuripa vakatorerwa minda ava. Varimi vachena ava nehurumende vanonziwo vachaedza kutsvaga mutongi gava panyaya yemari chaiyo neyemuripo zvikuru pazvivakwa nezvimwe zvikwanisiro zvakatorwa pavakamanikidzwa kubva muminda sezvo pasina kuwirirana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaGilpin kuti tinzwe zviri kuitika.
Mari irori reinterim relief yapadyo kupananwa kuvanhu vacho vakaapplya. Tanzwa kuti kana malista acho apinda kuhurumende kazhinji inozotumidzwa kumaaccounts avo.
Saka mungati varimi vangani vari kutanga kupiwa mari?
Vaya vakaapplya vari 860 around there. Saka tiri kungocompila maaccounts nemadetails avo tiri kutuma kuhurumende sondo rinoi. Kana mazita agadzwa ikoko, hurumende ichazotanga kuvabhadhara.
Munofunga kuti vanotanga kubhadharwa mari dzacho riini chaizvo?
Pamwe kupera kwesondo rinouya tinoona kuti vamwe vanenge vatambira.
Kose vari vashoma kudaro vari kupiwa mari pari zvino?
Mari yacho inenge iriko inenge iri mari shoma zvakare, and isusu pakati pedu takazokumbira kuti vaya vanenge vari kukwanisa varege kuapplya kuzosiyira vaya vanenge vari kutambudzika kuti ndivo vanozotungamira kuwana mari dzacho. Saka mukatarisa makore kubvira kudzingoma plus vamwe vanenge vakakura nguva dziya, average age yanga iri 55, mazuva ano tinoona kuti vamwe vakakura vari over 75, vamwe vari ma80. Vanhu ivavo havagoni kusenza, saka ndivo vatino tarisira kuti ndivo vanokurumidza kubetserwa.
Totarisawo nyaya yekupiwa muripo nehurumende, mambenge muchitaurirana kune zvinhu zviri papurazi nezvimwe zvakadaro daro, nyaya iyi yasvikawo papi?
Isu tine mavaluation, maprofessional valuations anenge aripo, takamirira kuti mavaluations iwayo nemavaluations akatoitirwa nehurumende anenge atoaseswa independently. Kana ndipo patiri izvozvi tinongoona kuti tichataurirana tichienderera mberi sei.
Mukuru wecommercial farmers union vaBen Gilpin vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende yeAmerica nezuro yakayambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa, uye America inotiwo nenyaya yekusagadzikana kwezvinhu kana zvizvarwa izvi zvichinge zvapinda munyika yeZimbabwe zvinofanira kurega kuburitsa-buritsa mari, nekuti muZimbabwe muri kuparwa mhosva dzinosanganisira kupwanywa kwemotokari, kupwanywa kwedzimba nezvimwe. America yakayambirawo zvizvarwa zvayo kuti zvisaende pamagungano ane chekuita nezvematongerwo enyika kana kuendawo pane vanhu vanenge vachiratidzira, uye kuti zvigare zvichiteererawo zvinenge zvichibuda mumapepanhau nembudzinepfenyuro kuti zvikwanise kutora matanho nechimbi-chimbi. America yakatiwo mapurisa haana zvikwanisiro zvekuti akwanise kutora matanho ekudzivirira kuparwa kwemhosva dzakadai. chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica uye chiri nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutora matanho ekugadzirisa zviri kutaurwa neAmerica izvi nekukasika sezvo zvichikwanisa kutadzisa vanoda kushanyira nyika pamwe nevanoda kuzodyara mari dzavo muZimbabwe.
Tingati chinhu chisina kutinakira seZimbabwe. Nekuti pese panodzi America yapa yambiro kuzvizvarwa zvayo kuti chenjerevai kana muchienda kunyika yakati zvino afecta zvinhu zvakawanda kungava kufamba kwevashanyi kana vanoitawo mabhizinesi vanotanga kutya kana kuvhunduka kuti iko hakusi kunyika yakanaka kuti shanyire ikoko saka zvinotidzorera kumashure takatarisana nenyaya dzezveupfumi uye zvinopawo mibvunzo yakawanda kuti chii chiri kuitika munyika yedu chaita kuti America iyambire zvizvarwa zvayo kuti munyika hamuna kumira zvakanaka saka inyaya dzinenge dzichida kuti dzikurumidze kutariswa kana paine zvinoda kugadzirisa zvigadziriswe nekuchimbidza.
Asika pane vamwe vaguni vari kuti hapana chitsva pane zvese izvi zvinhu zvagara zvichingoitika muZimbabwe zvekubiwa kwezvinhu pano nepapo zvingaita here kuti zvibva zvanzi zvasvika pamhando yepamusorosoro.
Tinoziva kuti America haingopa yambiro iyi zvenhando. Vane vanhu vavo vanenge vari munyika imomo vasori vanoita basa rekuongorora kuona kuti mamiriro akaita zvinhu munyika ipi neipi zvayo akamira sei. Saka harisi dambe mukaona America ichipa yambiro iyi kana uchenjedzo iyi. Hongu nyika dzese dzese hakuna kusina mbavha, hakuna kusingaite mhirizhonga. Asi zvandambotaura kuti tinofanira kuzvibvunza kuti chii chaitika, chii chavari kuziva chisiri kuzikanwa nejekerere reZimbabwe. Zvinotaura kuti pane zviri kuitika zvavaona zvakakosha.
Asi mungaona here hurumende yeZimbabwe ichitorawo nyaya iyi senyaya iri serious sezvamuri kutaura?
Inotosungirwa kuti idaro isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, koitawo vari muhurumende, koitawo vamwe vanoyambira vari muhurumende. Tiri kutokurudzira nekutaura nevatinogona kutaura navo kuti aiwaka musatore nyaya iyi sedambe, itai kuti tiongorere tione kuti chii chiri kuitika.
Nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni vachitaura vari parunare vari muno muAmerica muMaryland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ari kutonga muSudan pamwe nevanhu vanga vachiratidzira vachipikisa utongi wechiuto vawirirana kuti Mauto atonge kwemakore matatu pozoitwa sarudzo dzekutsvaga vachatonga munyika iyi. Hurumende yemuBurkina Faso yatumira nhumwa kunoona zvakaitika pakereke yeDablo Catholic Church zvichitevera kuurayiwa kwevanhu vatanhatu nezuro. Zviuru nezviuru zvevanhu mumusha weMolai zvatiza zvichinopotera muguta reMaidiguru kuNigeria zvichitevera kurwiswa kwenzvimbo iyi nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram icho chauraya vanhu vatanhatu. Kusagadzikana kwehupfumi hwenyika pamwe nekuramba zvinhu zvoita manyamamiri nerongo mune zvematongerwo enyika kunonzi kwave kuwedzera mutoro kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika sezvo mhuri zhinji dzine hama dziri kunze kwenyika dzichinzi dzave kutarisira kune vari kunze kune chero chavanenge vachida. Vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti kubva pakangodzika zvinhu mune zveupfumi izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire uye mafuta edzimotokari anetse kuwana munyika vakawanda vave kutumirwa mashoko kubva kumusha ekutsvaga rubatsiro zvikuru nguva dzekuvhurwa kwezvikoro. Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti mazuva ano muSouth Africa vari kuona uwandu hwevanhu varikupinda munyika iyi vaine tarisiro yemafuro manyoro munyaya dzemabasa nevanotengesa zvakasiyana siyana vachitengawo zvimwe zvekudzokera nazvo kumusha. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Zvinomira mushe munyika yeZimbabwe kutaura ndiri muZimbabwe matiri kuona mitsara yakareba zvikurusa, mitsara yekuti dhorobha richisiri kufambika zvakanaka, mota dzinge dzakamira dzakamirira mafuta, uye chimwe chakutoitika ndechekuti mota dzaakutogaramo mumutsara iwoyo nekuda kwekuti vanongomirira kuti vozoudzwa kunzi fuel yako, zvichizopedzisira zvabudisa kuti vanhu vaende kumhiri dzekwenyika kunyanya kusouth Africa. Tiri kuona kuti setsangano reInternational Cross Border Trade Association tiri kutambira vanhu vakaadisa zvikurusa vaakuuya vachibva muZimbabwe vachitsvaga mafuro manyoro. MuBotswana vawandisa zvekare, saka vanhu vari mudiaspora ndo vaakuraramisa vanhu vari muZimbabwe. Ndaiva ndiri kuLupane ndichibvunza vanhu kuti chii chinoraramisa vanhu munzvimbo yeLupane. Vaitaura ivo kutoti vanopfuya mombe, chechipiri chiri kuvararamisa chikafu chinoyana namalaita. Saka unoona kuti izvoni chikafu chiri kubva kunze kwenyika ndo chaakutosenza kudeka chikafu chinenge chichiwanikwa nevanhu vanogara munzvimbo yavanenge vachigara.
Asi ivo vari kunze kwenyika vanenge vachizokwanisa here kuti uku vari kuda kuzvichengetawo kwavagere ikoko?
Zvatoo zvekutongodamburirana zvinenge zviripo haisiri nyaya yekuti unokwanisa here. Yanyaya yekutongoti hapana munhu anofanira kufane nzara kana uchinge uine mhuri yauinayo.
Taiona makore apfuura kana nyika yakatarisana nedambudziko rezveupfumi rakadai, vanhu vakawanda zvikuru vari muSouth Africa umu vaitumira chikafu nezvimwe zvakadaro kumusha. Muri kuzvionawo here kune vanofamba nedzimotokari?
Hongu mukoma Jonga, vanhu vaakusarudza kutumira chikafu kudarika kuenda kumusha, sekuti mari yako yaunoshandisa kuendesa kumusha iyoyo unogona kutotenga chikafu chimwe chakawanda sekuti ugone kunge uchitumira vari kumusha kuti vagone kurarama. Saka zvinhu zvaakuenda zvakanyanyisa. Ukasvika pabhodha reBed Bridge unoona kuti kune vanonzi ana malume vanove vanoendesa zvinhu kuZimbabwe. Zvinoratidza izvo kuti kuendeswa kwezvinhu kuZimbabwe kwanyanyisa kutopfuura makore apfuura, sekuti makore apfuura waiona kuti makombi aya makwandamu aya waiona mutori nevanhu vakawanda vari kuenda. Asi iye zvinezvo vakutoona kuti kwandamu iya inogona kutongosimuka isina munhu kana mumwe chete ichingoendesa zvinhu chete.
Ko, panyayawo dzevari kupinda muSouth Africa mune vamuri kuonawo here vakawanda vari kuuya kunotenga kana kutengesa?
Hongu, vanhu vari kuuya zvakanyanyisisa. Vamwe vari kutozoita dambudziko rekuti vanenge vasina mapasipoti, sezvo ukapinda nepasipoti unopiwa mazuva. Vari kutozoita dambudziko rekuti vari kuwanikwa vachibatwa chibharo, vamwe vachitourayiwa mudzinzizi umu. Tine makesisi akawanda evanhu vakasangana nematambudziko iwayo, ende nyaya dzachona dzinenge dziri kutowanda zvikurusa nenyaya yekuti huwandu huri kuenda pamusoro, huwandu hwevanhu vari kubuda vachitiza muZimbabwe.
Zvii zvikuru zvamungakurudzirawo kune vari kunze kwenyika kuti vanga vachibatsira nazvo kumusha?
Kana uine hama yako iri kuZimbabwe, ungava uri kuAmerica, ungava uri kupi, chakakosha ndechekuti utumire mhuri yako chikafu, ingave mari, ingave chii, kuti vagone kurarama.
Vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Churu vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo rakagadzirira kutambira masimba ekuzvitonga pasi peurongwa hwedevolution uhwo huri mubumbiro remitemo. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vatandi vataura mashoko aya pamusangano wekuongorora mafambisirwo anoitwa mari dzeveruzhinji waitwa muMutare nhasi. Musangano uyu wakarongwa nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCODE, paine chinangwa chekuti vanhu vanzwisise zvinoreva uye zvakanakira kuzvitonga kwematunhu. Vatandi vati nguva zhinji zvavanoda kuita zvinotora nguva yakareba nekuti hurumende inofanirwa kutanga yavabvumidza kuita zvavanoda. Vati izvi zvinodyira guta mari sezvo mitengo yezvinodiwa ichikwira panguva iyo vanenge vakamirira mvumo kubva kuhurumende. Asi vati kana voita mabasa avo voga zvinhu zvinoreruka.
Devolution isusu semalocal authorities titori mudevolution kare, saka isusu tinoti tiri ready kuve mudevolution because izvi zvese izvi zviri kutoitika we are in exam titori muenzaniso we devolution kana takasitarisa nekuti isusu tinozviitira zvinhu zvedu kuno kusemutare city yakazvimirira yega saka tine example ye devolution saka takatogadzirira uye tiri ready ku devolution ikwanise kuitika kuno uku
mumwe mugari wemamutare vatashaya mashaya hanya vatiwo hurongwa hwekupama simba kumatunhu hunofanirwa kushambadzwa zvakasimba kuitira kuti vanhu vave neruzivo rwezviri kuitika uye nezvazvinoreva
una ichishambadzwa kudai tinoti dai yaitirwa mumacommunities mune vanhu kwete devolution inouya yaitirwa mumahotels yoitirwa mahalls ari specious tiri kuti devolution haifanira kuigirwa devolution nendege kunzi tatauya nedevolution kubva kuHarare ngaitirwe mumacommunities matinogara I think ndo zvinokosha kwatiri kuti devolution inzwisiswe nevanhu igamuchirwe nevanhu vanhu vazive kuti chinhu chavo
imwe nhengo yekomiti yezimcode vaendiziyera vatsinira nyaya yekuti devolution inge ichifambiswa nevanhu kwete kuti iite zvekumanikidzirwa muvanhu
chinonga chadevolution chakanaka asi isusu tinoti ngachibve kuvanhu totambirwa nevanhu then tinogona kuenderera mberi kana vanhu chii chinhu chevanhu ndomanakira because devolution kuunza hurumende kuvanhu saka vanhu vacho kana vasirimo saka hurumende yacho haipo
mudzidzisi wezvekugara kwakanaka kwevanhu paAfrica University vaShola Manuel vati chirongwa ichi chinoda kuti chiitwe sezviri kudiwa nebumbiro remutemo asi vamwe muutungamiriri vari kuchinonotsa nekuda kwemasimba anenge aderedzwa
ndikati devolution yaka iri kutitorei nguva nekuti tofanira kuti realign our laws first ne constitution ya 2018 ndo chekutanga saka kana ma laws asina kuti realign devolution inotora chi nguva kuti ito implement zvingangwa nekuti vanga namhanya kuti inga dai yaitwa dai yaitwa but the first thing zvinofana kuita kuita realign our constitution first kuti tiite sei ite align ma laws ari munyika muno then tikatanga ta ku implement devolution zvaida kuti vanhu vari kuma provinces vakugona kumanage mari dzavo vakugona kutaura kuti tiita development yakati zvakuda kuti chero ipi convince province imwe na imwe ine zvainoita inowanawo mari inobatsira kudini kuvaka zvikoro kuvaka marodhi maclinics you name it zvemabasa anodini anouya wakawanda kune chi kune macommunities edu nenyaya yetax chacha tinobhadhira yetoti ya tax revenue chacha inoincrease nekuti chinge tagona kudini kuimanager
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzimcode vaJohn Maketo vati vari kushambadzira hurongwa hwekuti matunhu azvifambisire mabasa awo oga kuitira kuti pave nejekerere pakushandiswa kwemari mumatunhu akasiyana siyana uye kuti matunhu aya abatsirikane nezviwanikwa zviri maari ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Iloi Damoyo
iko zvino toenda kuna Mavelas chinzwa zviri kutaurwa nevanhu pa social media
pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu vari pa WhatsApp yedu ye Studio 7 regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii
Tinobonga vashamarari vese imwimwe veStudio 7 nekuti panhau kwamunoita. Munotibatsira zvakanyanya nekuti kwatiri kuno kuchipinga hatikwanisi kuti tingazwa asi tinotoona panews nguva ya 7 iya tichitozwa news muchitoti tiudza news dziri kuitika munyika yedu ino yeZimbabwe. Rambai makadaro tinokutendai vose vashamarari vese. Ini ndinoitwa Willy Stole kuchipinge kuMount Cylinder.
Makadiko pa Studio 7 apo makadiko zvenyu haiwa ini ndinofara zvokunyanyisa muri kutaura kuna Sikumbuzo Kumalo anobva kumberengwa uko kumberengwa uko mongo kuziva kumberengwa kwedu chiti haiwa varume nyika yedu haina kumira zvakanaka nyika yedu atori mahwani toshuwa kuti torarama sei muZimbabwe izvezvi tiri muno muSouth Africa kwatinongozama kungokwenya kwenya but zvinhu zvacho hazvisi kumirawo zvakanaka kungodaro daro asi ha unotoona kuti vanhu ava havambototifariri tinongoshandawo zveduwo zvekungodaro kuSouth Africa ndiri kushanda ndiri kunoku kunonzi kugrobasteyo kana kuti kumavulolo ndokwa ndiri muLimpopo chaimo asi hapenyu hwakaoma vana vamwari mheno kuti hurumende yedu inoda kuti kutisiya tava papi tapere here kana kuti ndopaenda kuzosiya kana kuti tatofa nyika yose yavangosara ivo vongotonga varivoka hameno kuti hurumende yedu yoda kutisiya tava papi ini hangu ndanchida kungotaura panyaya yekuti aiwa hurumende yedu da yatinzwirawo tsitsi ingogadzirisa zvinhu zvacho zvingonakawo tigone kushanda kunyika kwedu tichigarawo munyika medu nemhuri dzedu
ndito Patrick Ndoreka ndiri kuno ku South Africa zviri muZimbabwe zvakaoma zvakatoda mwoyo munyoro chai kuti ishinge nenyika yeZimbabwe tofawo here mwari mwari kudenga makatatakura iso mwari mwari pindirai chokwadi nyika yeZimbabwe yaparara yaparara nyika iyi zvinhu zviri kungokwira zvichidhura peturu hamuna munyika mari hamuna mabhengu hakuna kana mari imbori kumunyika zvakaoma.
Manhero akanaka Studio 7, makadiko, tinofara nechirongwa chemunotipa mazuva ose. Ambai makadaro makadzvanya, ndichingomhorese mhuri dzeZimbabwe kuti makadii, munofara here kwakadii kuZimbabwe.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous vatereri musa kanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, takatarisa zvazviri kuitawo kusimudzira upfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Lagu Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
wathi sesifika khona pana emoteni nanso ke igroup yabafana namadoda bayasiland amadoda la abanye bathi hayi sina lapha dada silanda wena silanda le mota leyo. Ngathi ngoba bathi hayi akudingi lokho, into esiyingakho ukuthi sina sisebenzi zahulumende.
Induna yentaba zinduna umnumzana Nhlanhla yamangwendiweni uthi usekhweze emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwakhe edolobheni lakobulawayo libalele.
Kuyenzelwe ukubana kukhonakale ukuthi ama-investors abuye ahlanganele ndawonye labaphathi be-capital markets esiwathi ngama-capital market participants, okuhlanganyela ama-broker, ama-custodians, oma-regulator ababona ngemithetho eyokutrade eZimbabwe.
Osomabhizimusi abakumsebenzi womkambo wemali lokuthengisa ama-shares abelo mhlangano wabo wakuqala ukufundisa abantu ngendaba zokuthola inzuzo ngokusebenzisa imali abalayo. Izakhamizi zakobulawayo zenqabe ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kwemithelo emsebenzini kamanisipala ngemva kokuzwa ukuba lokhu kuvunyelwene emhlanganweni owenziwe ensitha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Induna yentaba zinduna eMathebeleland South umnumzana Felix Nhlanhla Mangwendiweni uthi usekhweze emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwakhe ngabantu abathe basebenza eofisini kamongameli welizwe abathe bazamthathela imota ayiphiwa nguhulumende. Umnumzana Ndiweni uthi abantu laba bamfuqile bamuyisela phansi bamtshayelela emoteni bagiqika la iphansi bezama ukumthathela amakhiye emota. Njalo wadatshukelwa yihembe abeyiqokile. Uthi baze babaleka esetheo zatshisa imota. Asenelisanga ukukhuluma labahlasele umnumzana Ndiweni ngaleli daba, kodwa iziphathamandla zikahulumende ezibalisa umnumzana Victor Matematanda kanye lomnumzana Nick Mangwana zisanda ukuchothoza umnumzana Ndiweni zisithi ubikwa wathi eleZimbabwe kufanele lingezelelwe izijeziso zenotho elazetheswa ngelemelika. Asizweni umnumzana Ndiweni echasisa ngokumehleleyo namuhla.
Ngathi siphuma e-court laphana e-Trade Court Messages Court, labantu bahambe esigaba kade siphakathi si-24 ngendaba lana abayibumbanga ngemuva ku-2018. So indaba leyo kade lokhu iqhubeka. Siphuma e-court khonaphana siyakhulumisana siyachithana, mina sengiqonda emotini yami nabanye abaphathi bami. Kwathi sesifika khonaphana emoteni nanso ke igroup yabafana namadoda bayasilanda amadoda la abanye bathi hayi sina lapha dada silanda wena silanda le mota leyo. Ngathi ngoba bathi hayi akudingi lokho, into esiyingakho ukuthi sina sisebenza kuhulumende. Ngathi uhulumende njani, department iphi? but I see very good president's office in the President Bam. Not poor who in the land lay. But I see the Mutata lay, Mota lay, six candela and over. Ukuluma is the interesting as Kandi or Tina, Long Hudumen. Not I, Imota is soaking over Imota and Yami lay. Imota lay, Kondamakos, the Lupin, when our song goes. You forget about Kadis again, Umbamba, Umfopa, Van Wisa Panti, Van Chile Moteni, Uliwa, the Dingamakis, Lawa, Saki Kriya Panti. Kwazi kwafika abantu abaningi sibili lenta isiqala isungenela ukuthi kanti umuntu omdala limenza bona lokho besala bezama ukudonsa konke amayembe adabukile konke landani befuna lawo makhiya ngaphunyuka kibo ke sengene emoteni khonaphana khona sengithatha nje i-jerican kade ne-petrol ngathi hayi madoda nxa liyifuna imota leyi ukuthi ngihle ngithie khonapho ngathela ke petrol emoteni yonke ngisithi mbani olomentshisi ngiklwebhe khona abantu bebaleka khona phana ngangena emoteni ngase nisuka ngemoteni ngisuka ngemoteni bangigijimisa ubulawayo wonke ngezimota zabo bezama ukumvala lapha lalapha ngangishima kuma-traffic light imota ime phambi kwami enye ngemuva enye eceleni angathi siphakathi komjaho kwezimota kodwa saduma ibulawayo yonke ngathi ngaphuma ngale ngathi sengikhangele Plumtree kona nchibilika ngibhoda ngale kwabulawayo.
Udaba lolu lilukhwezile yini emapholiseni?
Lichaya khathesi ngisenkambeni yamapholisa, ngifake iriport khathesi emapholisa, ngizangena ngiphume sengithethe idocket yakhona. Khona singena nje khathesi nyananzilela ukuthi hayi abanye bethuka kancane engxenye sebezwile kumbe kunjani njani, kodwa sithe hayi mayingene emapholiseni ngendlela leyi njengomuntu wonke eZimbabwe sonke singaphansi komthetho. Ngiyingene sikhonapha kwenze lanti nami ngisuke emphethe imfanelo yami i-docket number.
Uzadinga yini esingathi ngesilungu i-security uzakwenzani?
Hayi, kungaba kahle sibili ukuthi ngithathe inyathelo lolo, kodwa into engiyithembayo kimi ngusomandla. Ngingena emsebenzini leyo ngigqoka ijazi leli ngafunga kusomandla ukuthi ngizamela abantu. Ngusomandla ozathi mfokamdlaza nyakuvikela. Kodwa nakho ngiyabe ngikhangela abantu abangicebisa ukuthi ngikhethwa ngxenye yenze lokhu lalokhu, kodwa hhayi ngisemsebenzini.
Leyo ke yinduna umnumzana Nhlahla Amangwe Ndiweni sixoxela phandle komthethwandaba kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Osomabhizimisi abakumsebenzi womkambo wemali lokuthengisa amashezi babe lomhlangano wabo wakuqala wokufundisa abantu ngendaba zokuthola inzuzo ngokusebenzisa imali abalayo ngokuthenga ingxenye kumakhampani aseZimbabwe. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi labo somabhizimusi abasebenza emkambo wemali babe lomhlangano eHarare namhlanje wokufundisana lozulu ngendaba zokulondolozwa kwemali kanye lokuthola inzuzo ngayo emkambo wemali kunhlelo ezinjengokuthengisa lokuthenga amashezi. Umnumzana Leslie Muzamba wenhlanganiso ye-ESCO Systems uthi umhlangano lo usebenzisa indlela ye-C-Trade ukwenza kube lula ukuphatheka kukazulu emsebenzini.
I-C-Trade yadizayinelwa ukuthi ikwanise ukuncedisa abantu abakhona ukuhlanganisa noma imali ezincane eziqalela kubo $10, 10 bond ngamanye sithi $10, zifakwa through i-C-Trade to ama-platforms anjengabo Zimbabwe Stock Exchange la ku-FinSec, short for Financial Securities Exchange. Lawo yo two ama-exchanges esilawo okutradwa khona ama-equities. Esiwathi yiko yilo iphepha olinikwayo ma uthwa uyishareholder yenkampani.
Uthi lokhu abantu balakho ukwenza besebenzisa indlela ezilula ezifana labomakhalekhukhwini amankampani wonke asebenzela eZimbabwe. Umzamba uqhubeke ethi lumhlangano uhlanganise ingcitshi labosomabhizimusi.
kuyenzelwe ukubana kukhonakale ukuthi ama-investors abuye ahlanganyele ndawonye labaphathi be-capital markets esiwathi ngama-capital market participants, okuhlanganyela ama-broker, ama-custodians, oma-regulator ababona ngemithetho eyokutrade eZimbabwe. Lapha sizama ukuthi sihlanganise ingqondo ezitholakala kuma-investor njalo lalabo abasebenzela phakathi kwe-capital market, sibone ukuthi yini inhlupho ezitholakalayo kwabantwini abakade befuna uku-investa. Ngiyathola ukuthi mina ekukhuleni kwami okwamashezi kwawukhangelela wakubana ngokwabantu abale mali nje.
Lo mhlangano ungenwe la izifundi ukuze bethole ulwazi. UCharity Gwangwa ufundela ezomnotho ekolijini leHarare Institute of Technology, HIT, njalo ngesinye sezifundi ebesikhona emhlanganweni walamhlanje.
Kuyenza ukuthi sifunde ukuthi kuma-capital markets kwenzakalani around the world, even in Zimbabwe, ukuthi kungabenefitha njani abantu, ama-companies, how they can improve, njalo njalo. Singakhangela ama-capital markets, right? Lokhu kuyinceda, yilokhuyana ukuthi abantu babe-trader, like khona kuyena engingakhuluma ngakho kwama-debts lama-equities. And kuhlala isikhathi eside kulama-maturities of over 1 year, into zangkhona. So lapha bayenza kulabantu abaningi ababuyile ukuthi bezosifundisa ngento zangkhona, bediscuss ukuthi ama-problems anje singamayenza njani, singamasolva njani phakathi kwampani.
Umhlangano lo wenzakala ngesikhathi uhulumende ethi ilizwe selivulile amasango kwezamabhizimusi, njalo ungenwe ngabamankampani akuqela iZimbabwe Stock Exchange, FinSec, CABS lamanye. Bekule ngcitshi zomsebenzi womkambo wemali ezelizwe kanye lezangaphandle kwelizwe ezigoqela umnumzana Dafatswa Chinamo wakuleli lonkosikazi Rosi Mambo wakwele Kenya. Wenziwe phansi kwendikimba ekhuthaza ukuthola inzuzo emkambo wokuthengisa lokuthengiswa kwamashezi kumankampani aseZimbabwe ethi fostering financial inclusion and stimulating economic development through exploiting investment opportunities on Zimbabwe's capital markets. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Izakhamizi zakoBulawayo zinqabile ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kwemithelo emsebenzini kamunicipala ngemva kokuzwa ukuthi lokhu kuvunyelwane emhlanganweni owenzelwe eNsitha ngokhansila labaqondisi ababona ngezemali abakhuphule imithelo ngesilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini, i-42%, kungavunyelwananga lezakhamizi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi lapho abantu beZimbabwe jikelele bebhekane lenhlupho zokukhuphuka kwentengo zempahla lokudla ezitolo, iKhansili yakoBulawayo ibikwa yenze umhlangano wokukhuphula imbadalo yamanzi ingakhulumisananga lezakhamizi. UZulu wakoBulawayo uveze ukuthukuthela ngalokhu engelawo amahle. UNobhala weBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, uthi kuqakathekile ukuthi abeKhansili baxoxisane lezakhamuzi andubana baphume lezinqumo ezephula amalungelo abantu.
Thina njengenhlanganiso yakoBulawayo ekhangela izakhamizi sizwa silokungahlaliseki kakhulu nxa sicabanga ngodaba lolo ukuthi city council ifuna ukukhweza ama-rates. Ekuqaliseni ibifake ku-100%, kodwa itshela abantu yathi 56%, kade sebesithi beku 42%. Lathi siyakubona ukuthi izinto ziyakhwela, but okuqakathekileyo ukuthi u-city council axoxisane lezakhamizi bazwanane. Kodwa kuphume ku-social media kathesi ama-minutes kade khanya ekhulunywa i-city council besemhlanganweni khona lo council abehlangene lama-directors e-finance ukuthi bathi bona baseke ku-consult izakhamizi, akuseke kuba ukuxoxisana nezakhamizi. Sebefuna ukuthi uhulumende abanika amandla okukhweza bengazange baxoxisane nezakhamizi.
UDube uqhubeke ethi lokhu yikwephula ilungelo labantu.
Lokho-ke thina njengenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sibona ngathi kuthiwa yikwephula ilungelo labantu, ngoba nxa ukhangela imithetho kukhona lapho ukuthi khona izakhamizi kumele zixoxisane lekhansile before kungakabi lokukhwezwa kwama-rates. So nxa ikhansile sizathatha isinqumo esinjalo sokuthi sifuna ukukhweza ama-rates ingazange consult izakhamizi, khonokho asoke sikuvume njengenhlanganiso yezakhamizi, ngoba kuyabe soke kwephula ilungelo labantu. Kumele kube lokuxoxisana, izakhamizi yizwe ezibhadala leyo nhlawulo yabe ifuneka, ngalokho-ke kumele baphatheke kulokho ababefuna.
Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abathengi, e-National Consumer Rights Association, iNACORA, bathi ikansili kayiqale ihluzisise ezinye indleko zayo ezingela msebenzi ingakakhuphuli imithelo ngoba abantu bevele bethwele nzima lapha abakhona. Lokhu kuchasiswa ngomnumzana Effort Ncube, umcebisi weNakhora.
Thina njengenhlanganiso kasivumelani nalokho okufuna ukwenziwa yi-City Council ukuthi ikhweze izimbadalo ezibhadalewa ama-rents amanzi lakho konke kwe-council. Sithi thina kayiqume lokho okungandla msebenzi okungasincediwa. Hhayi ukuthi phakathi kobunzima obungaka baphenduke beze bantwini bazofuna imali. Abantu abasebenzi, abantu baphakathi kosisi, izinto zonke ziyadula. Kambe i-council nxa ingabuye ibuye futhi izothwalisa nzima abantu bethwele nzima kangaka, sonto enhle abaphungule izinto ezingenamsebenzi basebenzisa imali yona leyelutshwane kulokho okuqakathekileyo.
Umnumzana Jafet Ndlovu, ongumhlali wakobulawayo, uthi abali ukuthi ikhwezwe imithelo, kodwa ngabe phela ikhwezwe ngesilinganiso esinganeno, hathi lesi esamachumi edlula amane ekhulwini.
Amanzi la bafuna ukwakhweza bathi thina imali siyayithatha nga. Into vele zinzima, yonke into ikhwelile, amanzi bakhweza. Asiyali ukuthi bakhweza, abakhwezi nge 5% kumbe nge 10%, ayikhona 42%. Sebesibulala labo futhi njengegovernment naleyo ekhona engasisweliyo. Esikhwezela izinto ngapha, ikhweza ama-rates, yesikhipha ama-rates. Athesi la mazi selisithi liyasikhwezela, likhweza ngaliphi lina? Kweza on what grounds? Anti government yena ithi yalinika imali ya forex yokuthenga umuntu wamanzi. Ezili kukhwezela lapha yikuphi?
Izakhamuzi zithi lapha i-council ichaya inja ifihle umphini ngoba ayifuni ukuthi izakhamizi ziphatheke kulolu hlelo njalo isisenza izinqumo iyodwa. Ukukhutshulwa kwalimbadalo kutsho ukuthi izikhwama zikaZulu zizaphanga ziphele kodwa kungakhanyi okuguqukayo. Umasipala wakobulawayo wethule umbiko ovele kumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemali umnumzana Silas Chigora ethi isinqumo sokukhweza imithelo sibangelwa yokuqonga kwentengo yempahla egoqela amafutha ezimota kanye lemithi yokuhlambulula amanzi esithengwa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk namhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela inhlupho zomnotho welizwe ezibhekane labantu eZimbabwe ukuthi zibaphatha njani asebehlala emazweni. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe. Isigodlo someli weMelika eBaghdad kwele Iraq sethule umbiko oxwayisa izisebenzi zalo eziningi ukuthi zisuke kulelo lizwe ngoba kulokwesabela ukuthi zisengozini yokuhlaselwa ngesikhathi uhulumende kamongameli Donald Trump esithi abazomvikela beleMelika balakho ukuhlaselwa emhlubulweni oweMiddle East ngabebutho lakwele Iran. Izihlobo zezibotshwa ezivalelwe ejele eleRobokan Correctional Facility edolobheni leBali kwele Indonesia zikhala ngokuthi leli jele ligcwele kakhulu okugcina kubangela ukuthi izibotshwa zingaphathwa kuhle. Ijele leyakhelwa ukugcina izibotshwa ezingamakhulu edlula kancane amathathu i-323 kodwa okwamanje sezilezibotshwa phose eziyi-1700. Esigabeni lapho esikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, namhlanje silengxoxo lonkosikazi Similo Mpala, isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khonapha eMelika. Unkosikazi Mpala yena-ke okumsebenzi wokuhlela imicimbi loba amadili afana lemtshado kumbe imbuthano yamankampani lenhlanganiso ezithile ebizwa ngokuthi ngu-event planner.
Ngathi ukufika eMelika end of 2011, ngo-2012 ngazuza umsebenzi wami wokuqala eDallas Arboretum engangingu-event facilitator ngoba vele izinto zokwenza ama-events yizinto engizithandayo engangivele ngizenza ngiseselekhaya. ngasebenza okwezinyanga ezithize ngasuka lapho ngaye Museum of Biblical Arts lakho ngisenza futhi khonoko kokukhangela ngama-events. Ngo-2012 ngesikhathi ngisasebenza ngahle ngaqalisa ukuthi ngiqalise eyami company ngoba le imisebenzi ngangiyenza ngimse njenge-part-time. Kuthe kusiyafika u-2013 ngabona ukuthi nxa ngingazimela ngedwa kuzanginika isikhathi lokuthi futhi ngithuthuke masini. Ngo-2012 ngavele sengithethe imfundiso yoku-certifya as a wedding and event planner.
Ngumsebenzi sibili okuthi ungaya ufundela esikolo ukuba ngu-event planner.
Ngumsebenzi sibili ofundelayo esikolo. Ngumsebenzi sibili osuyi-profession ngoba nxa usuthe wa-certifya kumele umnyaka ngomnyaka u-continue uthatha ama-courses ukwenzela ukuthi ube ulokho uyengeza ulwazi lwakho. Ukuze ugcine ukuba yimemba ku-association kuyabe kumele kukhangeleke ukuthi ufake amahola athize emfundweni yakho yokuqakathekisa umsebenzi.
Wasusungula eyakho inkampani, liyenzani-ke kule inkampani?
Kumkampani yethu okukhulu esikwenzayo yokuplana ama-weddings lama-events. Siyahlala phansi labantu abafisa ukwenza umtshato kumbe abafuna ukuba lomdlalo nje abalawo kumbe ama-companies. Okwakuqala nxa sihlala labo phansi siyazwisisa ukuthi umbono wabo uvele unjani ngalowo mdlalo ozayo. Abanye nxa besilanda babe bekwazi ukuthi balelanga abalibekileyo kodwa bengala complete vision ukuthi kuzahamba njani. So nxa kunjalo siyahlala phansi sibancedise uku-creator umbono ukuthi ilanga lelo lizahamba njani. Sikubeke konke sobala, sikhangele indleko zakhona, sikhangele le ndawo lapho kuzayenzelwa khona, lezinto ezizafunakala ezizalungiselelwa lapho. So nxa sisenza i-planning, singangena thina kuqalisa ungakenzi lutho, sikwenzele esikuthi yi-full planning, sithathe konke, fakele konke phansi, sikudingela indawo ezenziwa khona, sikudingela abantu abazasebenza, sikhangele lama-contract aza kunceda yini kumbe angedela abantu abaza kubambela umsebenzi wakho ngabantu abalolwazi, ngabantu njalo abathembekileyo. Kube futhi njalo abanye abathi hayi mina ngifuna ukuzenzela konke, ngifuna lina libe libambe umsebenzi mhla welanga. Kodwa kasingeni mhla welanga, singena ngenyanga yokugcizelela womsebenzi olawuzayo. Sikhangele konke ukuthi konke kuzaba hamba ngendlela. Sihlale lawe phansi, sihlele uhlelo lwelanga. Mhla welanga umsebenzi wethu omkhulu ukulandzelela ukuthi uhlelo lolwana olwafakwayo luyalandelwa. Ikakhulu ekugcineni isikhathi. Lekunanzeleleni ukuthi laba abantu ababiziweyo ukuthi bazenze umsebenzi, benza umsebenzi ngaleyo ndlela. Kwezinye isikhathi siyabizwa sizowenza i-planning, sizowenza futhi lokucecisa i-decor. Sibuye lezitulo zethu, lamatafula ethu, lamalembu, lakho konke okufunakalayo ukuthi kucecise indawo yakho leyo bakhona.
Lisebenzela lise-Texas kuphela na kumbe liyenelisa ukuthi liye la kwamanye ama-states khonapha eMelika?
Siyenelisa ukuthi siye la kwanye ama-state eMelika. Sesenze imitshado e-Indianapolis, sesenze imitshado e-Atlanta, siyahamba. Kumbe ufuna ukuthi siye eJamaica, ungahlala usitshele ukuthi wena ufuna ukuba lo mtshado wakho eJamaica, siyakulungiselela konke. Kodwa nxa sihamba sisiya kwamanye ama-state, ngezinye isikhathi kasithwali impahla zethu. Siyahlala phansi sidinge abakwanye ama-state abalezinto lezo esizifunayo, sisebenzelane labo. Owethu umsebenzi omkhulu ibe ukukhangela ukuthi lowo msebenzi uqhutshwa ngendlela elungileyo.
Lo nkosikazi Similo Mpala, isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khonapha eMelika, okomsebenzi wokuhlela lokuqoqa imbuthano. Ubexoxa ecingweni lo Placidus Jeremiah weStudio 7 eseTexas. Elemelika selixwayise izizalwane zalo ezifisa ukwethekelela eZimbabwe ukuthi kumele ziqaphele ngoba kulokungahlaliseki lobugebengu obugoqela ukukhuthazwa ngamasela lokugqekezwa kwezindlu eZimbabwe. Embikweni awethule izolo, uhulumende waseMelika uthe njalo ukuntshontshwa kwezimota sokubhahile elizweni kanye lobunye ubugebengu bezinga laphezulu obufaka impilo zabantu engozini enkulu. Ngokunjalo uthe izizalwane zakhe ezingaba zithe zethekelela eZimbabwe kumele zithathe amanyathelo okwenqabela ukuntshontshelwa afana lokufihla imali nxa ezisemoteni. Uzikhuthaze njalo ukuthi zihlale zithwele incwadi zazo zokuhambisa ama-passports lokuthi zingaze zaphatheka emhlanganweni yezombusazwe. UNtungameli Nkomo uxoxe lomeli weBinga North edalela parliamente njalo elilunga le-MDC, uMnumzana Prince Dubeke Sifanda, yena othi uvumelana lombiko weMelika.
Umbiko otshengisa ukuthi khona iAmerika iyananzelela ukuthi indlela izinto esezini ngayo yaseZimbabwe, izinto esezini manzonzo, abantu sebephila nzima. Ngenxa yokubana-ke abantu sebephila nzima, osokusenzakala ukuthi iningi labantu sengabantu abasebephila ngokudala amacala. Sibonile amaviki amabili amathathu adlulileyo ukuthi khona kula madoda awesibuthweni awangu-6 ahambe aphakathina kwesitolo sedolobha laseHarare. Ungabona-ke iarmy yona ngokwayo isisenza ukuthi izithathele izinto ngaphakathina kwesitolo. Lokho kuyisithengiselo sokuthi khona hayi izinto ngaphakathina kwelizwe akumanga kuhle. So-ke i-America ngokubona kwami nxa kuyukuthi isixwayisa izizalwane zayo ukuthi khona zinanzelele uma zihamba ngaseZimbabwe, mbonakani kuqondile khona lokho, ngoba wonke umuntu noma nathi esiseZimbabwe nxa uhamba kulezi nsuku suhamba ukwazi ukuthi anytime umuntu angakugqekezela emodeni. So mbonakani lo mbiko uqondile sibili kawukho kathana nalokho okukwenzakala lapha kuground ngaseZimbabwe.
Kodwa abanye bayawusola ikakhulu abebandla elibusayo bathi imbiko enje ixotsha izethekele eZimbabwe.
Iqiniso elikhona ukuthi abantu bezanu-PF akulanto abangayithazelela. Isikhathi esiningi abantu bezanu-PF ungabatshela ukuthi linto ibomvu, baza kutshela ukuthi linto imnyama, noma ikhanya kanganani ukuthi leyo nto ibomvu. Into eyenzakalayo ukuthi izanu-PF kayizake ifuna ukuzikhangela ngqo emehlweni ukuthi izibuze ukuthi kanti umumo wezinto waze waba mubi kangaka, kuhamba njani. Bafuna ukuphila impilo kadwayo yokufihla ikhanda ngaphakathina kwetyebetyebe, becabangela ukuthi khona udubo lungabe lukhona kungikhona luyadlula. Kodwa iqiniso likhona, ungabuza wonke umuntu ongaso wezanu, umuntu wonke waseZimbabwe, izala seZimbabwe, siyakutshela ukuthi hayi umumo kawumanga kuhle kathesi.
Lowo ngumnumzana Prince Dubeke Sifanda, umeli weBinga North edalela iParliamente njalo elilunga le-MDC. UNtungameli uphinde waxoxa lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi kavumelani lombiko weMelika.
Abantu laba kuyakhanya ukuthi imisebenzi yabo mivi, ngoba konke kulokho abakhuluma ngakho ukuthi kulalokhu lobu beZimbabwe kulani, konke kulokho abakubalayo ukuthi abantu abahlala akulakuthula eZimbabwe, abe-America bengakhululeki ukuthi bahambe eZimbabwe, yikuthi bavalele ilizwe leZimbabwe, bali-isolate, balimindezele, bafeze lokho abakujongileyo ukufeza. Abakujongileyo vele kusegcikeni i-regime change, ukuthi bathinte uhulumende. Bayakhanya ukuthi injongo yabo yona leyo, bayasebenzisa, bazama ukuthi abantu bazonde bafike kwelinye ibanga, bancedise ngokwenza zonke izinto abazenzayo zenezo, ngoba yonke intona leyo beyikhulumayo bayibalisayo iyadanisa, ngoba lapha thina sesiphila elizweni leZimbabwe, sikhona phela elizweni leZimbabwe, sibona ilizwe lethu lile nguquko enkulu kakhulu eningi elethwe nguhulumende omutsha okhokelwa nguMnangagwa, okokuthi for the first time kulokuthula, kukhankasela ukhetho, yonke into eyenzakalayo. Kodwa bonabo abantu balokhu betinindezela, kuyakhanya ukuthi balokhu befithezela bezama ukulenga phezu kwama-sanctions abasethulela wona ukuthi sehluleke bezime sifeze injongo zabo abalayo. Abantu laba abasithakazeleli, laba bantu ngabantu abangasifisele okuhle, kodwa sesibananzele, siyababona nakwezinye indawo lapho abayenza khona, bayangenela kwezinye indaba zemizi yabanye abantu, kufana nabantu abafuna ukulawula indaba zemizi yabanye abantu. Ngezinye indlela umuntu onjengale America kumbe ngithi uhulumende ye-America le, labantu bakhona bonabo abanye bakhona bagangile okumangalisayo.
Uthi njalo uhulumende weMelika esikhathini esiningi lapho kuyabe kudalwe khona icala amapolisa akhanya engelalo ikhono lokuphuthuma afike lapho akusiloqiniso yini khonoko
batshela umhlaba amanga laba bantu njalo kuyisifiso sabo lokhu ukuthi kube lo mumo njengawonalo weZimbabwe isifiso sabo lesi ukuthi kungabi lokuthula kube lolokhu hayi ngokwayi angikwazi ukuthi bakuthatha ngaphi khonoko kwizinto kunjengalokho kuyayangisa kakhulu ukuthi ihulumende ye-America iyekhuluma amanga itshela umhlaba amanga.
Lo mnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla elibusayo elezanu PF ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.